hei muzvipatara imweyo hationa muzvikushanda zvakanaka, matheatre zvakawanda zvakavharwa. Vanachiremba vashoma varipo, vatori vanachiremba vari kubva kuani nekumasecurity forces vakakumbirwa kunzi vave vabatsire situation iripo.
Saka pari kutorwa vamwe varwere here kana kuti parongotorwa vaya vanenge vachinyanyisa kurwara?
Parongotorwa nevamaenejesi vanorwara zvakanyanyisa.
Asi tiri kunzwawo kuti hurumende inenge yati yakukupai mari dzenyu nekuchimbidza, kwete zora wangu wambotara. Zviri kufamba sei, maudzwa kuti kudii?
Tangozoonawo musocial media, hatisati tapuwa communication iri formal kuti ndozvatarwa nehurumende. Asi tichitarisa pane zvataona, zvanzi tichazoita kubhadharwa mari yedu musi wa8 instead of musi wa14 wanga wakambotarwa pakutanga.
Ukapuwa mari idzi munemodzokera kubasa here?
Tichiri kuconsulta.